manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri ndira 30/2018.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndidi Tanono Kawande ndiri muWashington DC.
Ini ndine Evans Zininga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri vari kukurudzira nhengo dzepato ravo kuti dzibatane kuitira kuti vakunde musarudzo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votaura paState of the Nation Address vachiburitsa urongwa hwavo hwekurambidza vanhu vekune dzimwe nyika kuuya muAmerica.
Varwiri vekodzero dzevanhu vanoungana muHarare vachirangarira vaitaidza mara avo vakapambwa vakatsakatika makore matatu apfuura nevanofungidzirwa kuti vasori.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutura mashoko akakosha manheru ano kana kuti State of the Nation Address apo vanonzi vachaburitsa pachena urongwa hwavo hwekudzivirira vanhu vekune dzimwe nyika kuti vasauye kuAmerica. VaTrump munhu anozikanwa zvikuru nekugara achishoropodza vekune dzimwe nyika. VaTrump vanonzi vachabvumidza kuti vanhu vanosvika mazana manomwe ezviuru vasina magwaro ekugara muAmerica zviri pamutemo vapihwe magwaro aya, asi vachatora matanho akasimba ekudzivirira vekune dzimwe nyika kuti vaunze hama dzavo zviri pamutemo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti zviri kuda kuitwa navaTrump izvi hazvina kunaka zvachose.
Ini ndinoona kuti nyaya iri kuhwiya vaTrump yekuti vanoda kuti kuAmerica kuuye vanhu vashoma havasi kutarisa kuvachinzwisisa kuti America namabambo ayo yakatangira papi. Nekuti nyika yeAmerica is a nation of immigrants. Tese tine kwatakabva, tese tine kwatakauya. Tikabata vaTrump tikangotsvaka padhuze dhuze kuna around 1928 totoona kuti sekuru wavo vanga vachitobvawo kuGermany. Tikatarisa mudzimai wavo akatobvawo kune imwe nyika. Tikatarisa vanhu vese vari muAmerica, munhu wese ane kwaakabva kunze kwemanative American mashoma shoma. Saka tiri kuti vaTrump havasi kunzwisisa position yeUnited States kuti United States inyika yakavakwa nemaimmigrants, inyika iri zvairi kuburikidza nemaimmigrants. Saka izvozvo vaTrump tingati havasi kunyatsokubatisisa mavalues eAmerica yekuti America pachingwanzi it belongs to all who live in it. Hatibatanidzwi muAmerica neropa kana kuti nenhoroondo yedu, asi tobatanidzwa nemafungiro edu nezvatinokoshesa. Tese tiri maamericans kuburikidza nemavalues edu.
Vanonzizve vaTrump vachange vachitsvaga kuti kuidzikwe mutemo uchange uchidzivirira munhu kuti aunze vabereki vake kana kuti hama dzake. Kana uri murume uchange uchibvumidzwa chete kuhunza kuAmerica mukadzi wako nevana vako. Kana uri mukadzi uchange uchibvumidzwa chete kuunza murume wako nevana. Muri kuona zvichibudirira here izvi zvichitambirwa nenhengo dzedare reCongress?
Ipapo panogona kunesa nokuti pari zvino iri kunzi close family mukadzi tikati maspouse nevana then nevabereki. Ipapo ndinoona vaTrump zvinogona kuvanetsa kuti vachinje nokuti mamiriro akaita mutemo wekuunza kana wemapetitions wokunza hama muAmerica weimmigration zvautori zvinenge zviri nani chose nokuti even chokuunza vanozofanira tikati masiblings aya iprocess yekutora almost 10 to 15 years. Saka hazvito zvokuti vaTrump vari kutaura nyaya yekuti kunge munhu akatonziwa ogara muAmerica wotounza raini rose kana guta rose rotobva rateera dinhu rose robva rauya kuAmerica. Hazvina kumbofanana izvozvo.
Dr. Wangu Mazodze, vanoongorora nezvematongero enyika pamwe nekodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunhare kuNew York namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimiririra ega vanoti kuchichidzirwa kuri kuitwa vanhu nenyaya yemavota registration slips kuchaita kuti sarudzo dzitadze kuve dzakachena. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti vatsigirwawo munzvimbo dzakasiyana-siyana mumatunhu ematevereland vanoti vave kutya kuvhota panguva yesarudzo uye vari kutyira upenyu hwavo nekuda kwekutyisidzirwa. VaMaposa vanoti kumaruwa enzvimbo dzakadai sekumukai neGwanda vanofungidzirwa kuti vamwe vatsigiri vebato reZANU PF, mamwe madzishe pamwe nemamwe masabhuku vari kumanikidza vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kuti vavaratidze maregistration slips avo.
Maitikiro ari kuita nyaya yemavota registration slips ndiyo nzira yakashandiswa munguva yema80s paiurawa vanhu. Vanhu vaiuya vogadha information vozodzoka vachitora vanhu vaiva vanga vachitorera information havana mbowanikwa kusvika nhasi uno ndovakazara mumamasgrace. Tine nyaya yatiri kuteverera kuGwanda kwatiri kutarisirwa kuti tichange tichienda kumatare dzimhosva nekuda kwenyaya iyoyo yemaslips. Apo ZANU PF iri kudaidza vanhu kumusangano community yese vovamanikidzira kuti vavape maslips avo vachitora vachinyora information idzodzo dzepasi. Zvinova zviri kuchidzira vanhu zvakare munzvimbo iyoyo.
Murongi wemabasa mune rimwe bato rinopikisa reEconomic Reform Agenda vati neiwande vanoti kutyisidzirwa kwevanhu nenyaya yemaregistration slips hakuzi kuitika kumaruwa chete asi kuti kuri kuitikawo mune dzimwe nzvimbo mumadhorobha.
Tanga chizvinzwawo zviri kuitika mumareserva pati nemumadhorobha zviri kuitika. Kune mamapato ezvematongerwo enyika ari kuteerera vanhu vachiregister maserial number emavoter registration slip. Saka zvinhu zvatikachamidza kuti ko handivhoti yemunhu itsi secret and let's also respect iyo nyaya yekuti vanhu vachinoregister environment yachona ive also free and fair.
Mutauri webato reMDC inotungamirwa navawalsh memnuve vakurawo nechiwai vanoti bato ravowo riri kutambira mashoko ekutyisidzirwa kumwe chete kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vanoti vanoshushikana nenyaya yekuti vezimbabwe electoral commission vanenge vari kudzamba-dzamba pakugadzirisa nyaya iyi. Asi vanoti zvisinei nekutyisidzirwa uku vanhu munyika vanofanirwa kuramba vachienda kunonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vachisimbisa kuti hapana munhu anokwanisa kuziva kuti mumwe munhu avhotera ani nekuti kuvhota uku kunoitwa muchivande.
Takagamuchira mareports kubva kumaprovinsi ese emuno muZimbabwe ekutaura kuti pane vanhu veZANU PF vari kufamba door to door vachibvunza maregistration slips. Takakwidza nyaya yedu kumusoro kuZimbabwe Electoral Commission asi vanhu vezeki varingodzamba-dzamba havasi kuda kududza kana kubudisa gwaro rinoratidza kuti havanotsutsumwa pamusoro pezviri kuitwa neZANU PF. ZANU PF iri kuita madiro ateera okusona dhiresi vakashandika vatoratidza masains okuvhunduka nokuvhundutsira vanhu. Tinoshamisika zvekuti mapurisa vari kuramba vakatarisa zvinhu zvakadai zvichiitika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU PF panyaya iyi. Mukuru wesangano rehashtag This Constitution Our Constitution Muzvare Abigail Mupambi vanoti sangano ravo riri kushushikana nenyaya yekuti kutyisidzirwa kwevanhu kwakadai kunoita kuti sarudzo dzisazove dzakachena.
Inyaya dzatiri kugamuchira zvechokwadi kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika Asi chandinga da kutaura ndicho kuti nyaya dziri kuitika zviri kunze kwemutemo. Hazvisi kunze kwemutemo chete, zvinotokanganisa kunyange yatingati nhandare ingange ichizoitirwa maelection inenge isisina kumira yakati chechetere. Zvazvinoreva ndezvokuti vanhu kana vatanga kuchitidzirwa nepatakamira izvozvi kuti tizogona kuti vanhu ivavo vavhote vakasununguka vachisarudza mutungamiriri wavanoda zvenge zvisakwanisike.
Mutauriri wesangano reelection resource center vaMoses Chibaya vanoti sangano ravo riri kushushikanawo nekuchorwa kwekodzero dzevanhu, uye vanoti vezeki vanofanirwa kuita kuti vemapato anoda kukwikwidza musarudzo vasaine gwaro recode of conduct of political parties, vachitiwo panofanirwa kuve nezviga zvakajeka zvekuti chii chinoitika kune vatsigiri vemapato pamwe nemapato avo kana vachinge vachikwera mitemo ine chekuita nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reMDCT vaElias Mudzuri vari kukurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzibatane kuitira kuti vakunde musarudzo. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vanga vachishanyira mhuri dzevanhu vakafa nechirwere chekorera muchegutu, vaMudzuri vakurudzira zvikuru nhengo dzavo kuti dzibatane kuitira kuti dzikunde musarudzo dzegore rino. vaMudzuri vati bato reZANUPF rakatoparara kare sezvo nhengo dzaro dziri kuuya mumusasa mukuru weMDC.
Vamwe vese vari kudonzera kusaidi varikuda kutouya kwatiri titovavhurirawo big tent kutoyatisei. Saka zvinodiwa kuti tizive kuti tiri kudhila nevanhu vakaparara isu ngari chibatanai tozivisana tombobvamu kana une faction yawakapinda budamo kuite zvemusangano.
Asi patabvunza vaMudzuri kuti sei nhengo dzemubatanidzwa weMDC Alliance dzava kutungana, vaMudzuri vati kusawirana kuri kuitika kuHarare East kuri kukonzerwa nekupesana kuri mubato ravo. vaMudzuri vati vakaudzwa navaObed Gutu kuti havasi ivo vakafambisa mashoko ekuti vari kuda kukwikwidza munzvimbo yeHarare East.
Vanhu muri kukonzendeta nezvinhu zviri kubuda paWhatsApp. Ndakatotaura navaGutu vaitaura havasi vakaisa zvimaposta zviya. Saka kune vanhu vaakutopindirawo vari kubva kunze vari kurwisanisa vanhu. Zvinhu zvese zviyaizvi zvinotaurika hazvina kana problemu nekuti hazvizvisiki. Panongoita vanakamboita rimwe soko vanhu vari kuvanza pamaWhatsApp dzimwe vachitokrieterana zvinhu zvakaipa. Saka ndachitaura nyaya yeWhatsApp kuti iri kukanganisa vachitukana.
Zvinonzi nzvimbo yeHarare East yakapiwa kuti imiririrwe musarudzo nenhengo yebato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti pasi peurongwa hwechibvumirano chemubatanidzwa wemapato. Bato ravaBiti ndiro rinosarudza munhu waro anokodzera kunge achimirira MDC Alliance musarudzo yemuHarare East. Vachitaura pamusangano wavaitira pane imwe imba yenhengo yavo muchegutu sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati nhengo dzose dziri mubatanidzwa dzakakosha nekuti pane zvadzinounza mumubatanidzwa uyu.
Zanondonga toda vhoti yemandau eze bloko vana sisosorera vana mutariri vaaaaaa vangoti hati vhoterei sare ndonga yose inodini
zvino kana mukatuma maKomichi
kokwedu kusikanyi wedu uripi ndo strength yavo yatisina.
Panyaya yechirwere chekorera vaMudzuri vati hurumende iripo iri kutadza kupa mari kumakanzuru inoita zvikamu zvishanu kubva muzana pabhajeti ravo. Izvi zvinotsigirwa nachiremba mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West vaBlessing Masocha vanoti mararamiro evanhu haasi kushanduka kubvira pakamboita chirwere chekorera mugore ra2008 na2009 apo vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa muchegutu. Vanhu vana vafa muchegutu kubva musi wa8 ndira kusvika pari zvino, uye vamwe makumi mapfumbamwe vakarapwa mwedzi uno mushure mekurwara nechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini apa Chiguriwa.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vachitaridza kusatya kusungwa, mutungamiri webato rinopikisa mukinya vaRaila Odinga vapinda muhurongwa hwekuzvigadza semutungamiriri wenyika iyi. Chirongwa ichi chaitirwa munzvimbo yekutandarira muNairobi. VaOdinga avo vava nemakore makumi manomwe nematatu vazvitoresa mhiko yekushandira nyika semutungamiriri wayo paurongwa hwapindwa nezuru nezuru zvevanhu zvanga zvichivakurudzira nhasi muUhuru Park.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati America yatora danho rine huEPCC nokubudisa kwayaita mashoko anobudisa hupfumi pamwe nevakuru mune zvamatongerwo enyika vanodyidzana nehurumende yemuRussia. Asi vati hurumende yavo haina hurongwa hwokuitawo zvaitwa neAmerica.
Kambani ye Brand Me International yakabatana nemamwe makambani munyika vachishanda neZim Trade neZimbabwe Investment Authority vari kuparura chirongwa chekuunganidza vemabhizimisi munyika dzemuAfrica kunyanya yeZimbabwe. Musangano uyu wemazuva maviri uri kuitwa muHarare mukutanga kwakukadzi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kunge vari mutauri mukuru pamusangano uyu. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mukuru wevari kuronga nezvavo varizve nhengo yebhodhi reZimbabwe Investment Authority amai Josi Mahachi kuti tinzwe zvizhinji.
Alright, ndinokutendai nekuti tichaka kwamaita nekutipa mukana uno wekuti tikwanise kutaura nezve Zimbabwe Trade and Investment Conference and Expo inova yekutanga muno muZimbabwe. Yatakai pakini iyo yekuti strengthening business relations between Zimbabwe and the rest of the world. Zvinoreva izvo kuti kusimbisa my business relations between Zimbabwe nepasi rese nekukurudzira nekuudza vanhu kunze uko kuti Zimbabwe yavhurika for business. Zimbabwe is open for business. Tichange tina His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa vachapa keynote speech.
Tabatanzwa mashoko amataura ekuti Zimbabwe is open for business. Ndiyo maridzo yatiri kunzwawo mukuru wenyika achiparidza kwese kwaari kufamba uku. Musangano uri kuitwa uyu wemabhizimisi uyu ungadaro uri here uri kuitwa nehurumende kana kuti une chekuita nezvematongero enyika?
Ndikakudza hii nhoroondo yemafungiro andakaita kuti chiite chinhu ichi, you'll be surprised. Ini ndakange ndiri Mandela Washington Fellow 2017, ndanga ndiri University of Texas at Austin. Ndokwandandafunga kuita inonzi Africa America Business Meet Conference. for April. However, nezvakazi kuitika muZimbabwe muna November, ndandinga ndadzoka kumusha. Ndopandakaona kuti before chaita yekuAmerica, tari kuita another conference muno muZimbabwe. So daija iyo mainvestors acho auye muZimbabwe.
Kuungana kuchaitwa uku vanhu vachikurukura nezvebusiness nekuratidzira zvavari kuita nekutengeserana uku. Zviri kusangana papi nemachinjiro aita zvinhu muZimbabwe.
Mukaona inize muswaka inogeitwa president yedu, chinhu chavainyanyotaura nezvazvo ndechekuti vari kuda kuchinja ikonomi yeZimbabwe. Nematauriro avakaita kuti we are 16 years behind, and it's true. Asi ini semunhu wemubhizinesi ndichive muno munyika, maonendo andiri kuita, mainvestors are flocking into the country daily. Zvinova izvo zvinoratidza kuti for sure Zimbabwe is open for business.
Avo vange vari amai Josi Mahachi, mukuru wevari kuronga musangano uyu, vachitaura vari parunare kuHarare nestudio 7. Tabatawo mazvikokota wezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze kuti tinzwewo maonero avo.
Zimbabwe haisisiri yakare. Zimbabwe yava kuda kuita zvinhu zvitsva, yava kuda kutora mikana yokuti vanoda kushanda neZimbabwe vashande neZimbabwe. Chinhu chakanaka chavari kuita. Uyezve chinhu chikuru chakanaka nechekuti Zimbabwe inodiwa zvakanyanya-nyanya nedzimwe nyika, nekuti Zimbabwe haipisisiri, haitonhoresi. Zimbabwe ine vanhu vakadzidza. Zimbabwe inyika yakatisumukei, kunyange takaita majujo akawanda, matambudziko akawanda takapinda nawo, asi pari zvinhu zvinogona kugadzirika kana pane vatungamiriri vari kuzviva zvavari kuita, vane shungu dzokuti nyika ino iende mberi.
Imomo kukokera vekunyika dzekunze nekudedzera vepasi rose kuti huyai muzodyara mari munyika, huyai tiite mabhizimusi, ivo vari muZimbabwe vari pachavo vasati vabuda kunze uku vakundikana here kugadzirisa zvingaite kuti Zimbabwe isimukire?
Dambudziko riripo iko zvino neZimbabwe ndeyekuti hatina mari yokunze kwenyika, hatina ruzivo rwakadzika-dzika rwemabhizinesi ekunze kwenyika. Varidzi vavo ndovanotofanira kuva vachibatsira vemunomu. Mabhizinesi edu emuZimbabwe mazhinji acho ane zvikwereti, mazhinji acho ari kushandisa zvirongwa kana kumatekinoloji yekare kare, vari makore kana makumi mairi chaiwo kumashure nokuda kwetekinoloji yavari kushandisa.
Nyika yeZimbabwe yati yagadzikana here zvekukwanisa kuwirirana nevekunze kuti vashandidzane vachiita mabhizimusi angasimudzira nyika?
Chokutanga chandinoda kutaura ndechekuti haumiriri kuti madhakisi ako ese angave murundaza ava inline kuti utange kuita zvinhu. Unototanga kutoshevedzera kuti zvinhu zvangu zvashanduka, ndave kuda kuita zvinhu. Uchitaura kudaro unenge uchitogadzirisa zvinhu. Zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa muZimbabwe. Mitemo yedu iri kumashure-shure.
Avo vange vari vaGodfrey Kanyenze vachitaura parunare vari kuHarare.
Mubatanidzwa wenyika dzekuEurope kana kuti European Union yapa mari inoita mamiriyoni matatu emadhora kuZimbabwe, iyo ichashandiswa mukusimudzira mabasa ekuchengetedzwa pamwe nekuremekedzwa kwemitemo munyika. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu musangana reAvameli Human Rights Lawyers Network vatine mukweva vanoti kunyangwa havo vasingatarisiri kupinduka kukuru munyaya dzezvekodzero dzevanhu kubva kuhurumende itsva, mari iyi ichabatsira zvikuru mukuedza kuchengetedza kodzero dzevanhu munyika.
Masangano abatwa iwawo 3 ane pachirungu yatinoti trickle down effect. Pa trickle down effect pa Judiciary Services Commission, yaitwa kwe Judicial Service Commission kuchaita kuti magweta ange achipinda achibetsera vanhu mumakoti anenge ari well resourced, because makoti edu anga asina ma resources.
Munoona sokuti zvichatamutsauko here iko zvino nehurumende tsva iripo iyi?
Andione pachaita msiano masangano acharamba aripo. Tichango chinja imande depending on behavior hurumende inenge iri pano. Kana hurumende ikaita kuti ichengetedze bumbiro remtemo pasina vanhu vano victimizewa. Masangano achaita basa reku educator neku advocate for mamwe ma rights emama minorities even toenda kuvandudza kudzidziswa kwebumbiro remtemo muZimbabwe.
Madzishe anobatsirika sei?
Madzishe they are part of the access to justice. Vanga batikana pa training. Because iko zvino madzishe, they have been also been finger pointed in the abuse yema human rights. Saka program ichabetsera kuti pawane kudzidziso rekuti what is the role of traditional leaders muZimbabwe as envisaged nebumbiro remtemo. Especially the aspect yekuti madzishe hafanira kuita political.
Koko munhuwo uya unonzi common person munhuwo zvake chii chavanotarisira pane zvaitwa izvi?
Pane zvaitwa izvi, the common person should look forward to nyaya dzelegal aid. Legal aid inenge ichiwanikwa ne Legal Resources Foundation, it will be providing basic legal aid. Secondly, legal education wanonongwa chidzidziswa nana Legal Resources Foundation. Thirdly, yatinoti pachirungu access to justice. Access to justice ma courts edu kana anima resources. Vanhu vanenge vachikwanisa kunge vachiwana zvunhu pachena. Pajikerere. Ndozo wakakosha kuti vanhu wawane access to justice.
Abo vange vari vatine mukwewa vachitaura vari parunare muHarare.
Tochienda kuna Marvelous Nyahuye Mutlanga achitiudza zviri kuitika pa Facebook page redu.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Tanga tiri kunzwa kubva kune vatsigiri ve Studio 7 pa WhatsApp uyezve pa Facebook page pedu kuti vanofungei nekuti Studio 7 yakasvitsa makore 15 vachitepfenyura kwamuri kumativi mana enyika. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii. Kuda kwashe Kekulo Magurawushe anoti makagonesa chaizvo pakuva digital apa. Tiripo pabasa, we are virtually in Washington DC zvedu. Pamela Katiyo ari kuti tinokuteererai tichikuona izvi pa Facebook tiri kuno kugana.
Kwa tafadwa folia ndiri kutenda 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 association Zimbabwe tinofara nekuchenga nyikunyuro yevyo nekutipa nguva nekuti tinge tichitaura takasununguka tisingatye tinoda kungokutenda kuvashamarari nevatapiri nhawe Studio 7 nebasa rawari kuita rakanaka muno muZimbabwe nekwese kwavari takukwanisa kuti tizwike kwese kwese nevanhu veZimbabwe pasi pasi kwenyika mateka teka kumwe kusingasvikike vakuziva kuti zviri kuitika munyika chii.
Vapawa Johnny ravanoti handifadzwi nekuti mazuva ano pese pamunoripota pamusoro peMDC Alliance munotaura nezvekunetsana. Ko progress yataita hamuione here? Ko marali ari successful atiri kuita hamuaone here? Chinjai maitiro. Henry Ngaranoti played important role in bringing uncensored news to the majority of Zimbabweans. Kana musati mafarira Facebook page yedu ye VOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mojanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Mochirongwa chevechidiki chedzi connection nasi tiri kurangarira muriri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avo vakatsakatika mugore ra 2015. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni tungamiri Nkomo.
Nguva sezvo yapera, regaiti tarise misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri Vakurudzira nengo dzebato ravo kuti dzibatane kuitira kuti vakunde musarudzo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votaura paState of the Nation Address vachiburitsa urongwa hwavo hwekurambidza vanhu vekune dzimwe nyika kuuya muAmerica.
Varwiri vekodzero dzevanhu vanoungana muHarare vachirangarira vaitaidza mara avo vakapambwa vakatsakatika makore matatu apfuura nevanofungirwa kuti vasori.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinotumimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani. Ini ndini Ivans Zeninga.
Kana muchida kutitumira matsamba mbozha, titumirei kustudio 7@voanews.com. Ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Tokusia ai muna sandekile mhlanga.
Soku izika tisenda baku VOA.